isokwane kuthi ezimabhizinisi zasekuthehleni zabhizinisa zeltenbot darele kumosha ngenya yekuthi lakanyora tamba bathindisa kuthindimirire nangesi mubaebakaikwesheting forum izi vakasita vasithi ini handikwanisi kumirira manesi kana ndichinge ndisiri kushanda muhurumende izvi takaona zvakaitwa zvichiri pamutemo ndingaraisa kudare dare ragara pasi nhasi kuhigh court and high court yapa mutongo wekuti sesipoka haina mvumo kundidzisa kuti ndimirire vashandi ndimirire manesi zvinoreva izvo kuti zvaitwa nani voit zvavakanga vanyora. So in short, you think I'm going to ask us what the idea is in our business association.
Ini kuzoti vatore danho iroro hamuchisiri mushandi wehurumende here?
Yes, ini ndakaregedza basa muhurumende.
Saka matanho amava kutorai kuenda mberi ndehapi zvichitevera mutongo wapiwa nedare uyu?
Mutongo wapiwa nedare uri clear, wakajeka. Unongoreva iwo kuti inini ndiripo hakuna kwatinoenda ndicharamba ndiripo ndakamirira vana mukoti mudare retripartite negotiating forum kumirira zvipimo zvavo sezvandaikuita kubva makore ose.
Imi sangano renyu rinongomirira vashandi vari muzvipatara zvehurumende chete here?
Isusu sebazi rezina reZimbabwe Nurses Association rinomirira vana mukoti. Tinomirira vana mukoti vakawanda vakasiyana-siyana. Tina vana mukoti vanoshanda kuhurumende, tina vana mukoti vanoshanda kumasiti kanzo, kunana Mutare, vana Harare City Council, kunana Gweru. Tine vana mukoti vanoshanda kumaprivate hospitals, kunana Matadei nemamwe maprivate hospitals. Nevashandi vari kumamission hospitals. Vatinomirira zvinova nhengo seZimbabwe Nurses Association. Saka isu kwatiri kana tina mukoti wekuprivate watavhotera kuti ave president kana kuti ave secretary general anonga atoripo kumiririra vashandi vavo vose vari kuprivate vari mupublic sector zvichienda zvakadaro kana kumamission hospitals. Saka ndizvo zvazvatsinirwa nedare rehigh court kuti hazvinei nekuti munhu anoshanda pati kuti agozomiririra vashandi. Saka izvi zvabva zvaita kuti isu tive tine simba rakawanda rokumirira vashandi vedu pese pese pavari